Pari zvino tiri kufamba zvakanaka chose. Patiri kufamba pese tiri kusangana nevagari vemuno muZimbabwe, vazhinji vachina varimi, vatengesi vemumisika, kunyange nevamwe vabereki vedu vari kutsigira chaizvo chirongwa chatinacho. Hatisati tawana resistance kubva kucommunity, asi tiri kutosangana munhu wese ari kutsigira zvatiri kuita.
Saka vanhu vanga vachiziva kuti muri kufamba vachiuya kumugwagwa kwamuri?
Vamwe vangu vachiziva, nekuti unoona nekunyange mota dziri kudarikawo dzichi kudarika patiri kufamba dzinoridza dzinohuta, vamwe vomira vobva vativezera voti nyaya yenyu tiri kuiziva, rambai makasinga muchienda kumberi. Saka tiri kuona kuti vabereki vari kuzvidziva, but maybe nenyaya yenetiweki vamwe vabereki vari kutomira vachibvunza kuti inyaya yei, tovazivisa kuti tiri kuenda kuHarare tichinosangana naminister of finance vamusuri kuti tivaudze nhunha dzedu kuti mari yatiri kupiwa in bond note haikwani, tiri kuda maus dollars.
Pari zvino muri papi?
Igozi tasimuka panonzi paziswa, tiri kuenda kunodhorora panonzi paedlands.
Pane matambudziko kana kuti kunetseka kwamasangana nako here kubva zvamabva kwaMutare?
Kunetseka kwatingange tasangana nako kushoma zvako, kwekuti vamwe vadzidzisi vatatifamba navo vari kuita mainjuries, vamwe vari kuita mabruises kana kuti mamasoles anoita sprains. Saka vamwe vacho tinozombopota tichivati vatitire havo makombo unomira kumberi, asi vazhinji tisinavo. Asi we are impressed with the support iri kubva kucommunity, nekuti even accommodation vamwe vanotibvunza kuti muri kurareti kana maneta, tivaudza kuti tinongorara kana pasango, vamwe vototi ofa pekurara.
Avo vanenge vakuvara munoita sei navo?
Pari zvino tine first aid kit yatiri kufamba nayo, yatiri kungovabatsirawo nayo, asi vamwe vacho vari kungoendawo vonozorora, vakazororawo tizosimudzira navo. Tine umwe chete akaenda kwachiri akambopiwa mapensilers akangobva temuprogram, takamuti aende kunozorora.
Saka izvi zvavamwe vanokuvara vakawanda here?
Orit, panyaya yeutano tinangoti hedu chii, kunyaya yekufamba nenyaya yedhisensi yatiri kufamba kwatidzisi normal kadhisensi yakadaro, sekuti tanga tisina practice yata takamboita kufamba dhisensi yakadaro. But vazhinji vari kuti vakambozorora zvavo vosimuka. As much as you are working, tiri kupa mukana wekuti tikatifambe fambe pakaita haakukahadzika haakuneta, tomupa nguva yekumbozorora tosimudzira.
Pane vamambotsvagawo here muchichema chema nenyaya yeutano kuti vauya vachiri kubatsirai pane avo vanenge vakuvara?
Tisatataiyesevhiyeches hatisati tatatsvaga hedu mamedical specialist.
Vadzidzisi vangani vari kufamba nemi?
Pari zvino tine vadzidzisi vanokwana kudarika ivo 40+.
Saka munotarisira kusvika kuHarare rini?
Tiri kutarisira kusvika kuHarare musi wa19 December, tichararira kuhedlani. Asi pazvose tiri kuda kufara neutsigiro hwatiri kupiwa nevabereki, mabhizinesi community, vamwe vari kungoti tikasvikawo vakanzwa nyaya yedu vototipawo zvekudya, vototipawo kana pekurara. Tinofara nerutsigiro hwatiri kupiwa nevabereki.